mavambo etsamba yaJakobho, mavambo yetsamba yaJakobho. Kana uchigara uchiverenga Bhaibheri reShona, hapana chinonyanya kunetsa. Asi kana uchigara uchiverenga Bhaibheri rechirungu, kazhinji kacho haunyatsozonzwisisi kuti sei bhuku raJames, nokuti mubhaibheri rechirungu rinonzi James, sei mubhaibheri rechishona richizonzi Jakobho. Nekuti tinotarisira kuti Jakobho uya wemutestamende yekare akazoshandurwa zita akanzi Israeri, ndiye anofanira kunzi Jakobho. Asi unonzwa James mumabhaibheri echishona achinzi Jakobho. Ini handizivi kuti zvakafamba sei kana kuti zvinoreve, neu ndinoziva kuti James vamwe vanomuti Jakuo, pamwe ndopakabvira here kuti zvizopedzisira zvaunzi Jakobho. Asi ukavhura bhaibheri rako unoona ichitonzi tsamba yaJakobho. Saka ini ndichangoshandisa zvandinenge ndangonzwa kuda kushandisa. Dzimwe nguva uchanzwa ndichiti James, dzimwe nguva uchanzwa ndichiti Jakobho, nguva zhinji ndichati Jakobho nekuti bhaibheri randoshandisa pachirongwa nderechishona. Asi dzimwe nguva unombonzwa pamwe ndamborasika ndichiti tsamba yaJames. Ukanzwa ndadaro ungoziva kuti zvabva kupi. Zvabva pakuti ndinomboshandisawo bhaibheri rechirungu, dzimwe nguva ndomboshandisa bhaibheri rechishona. Saka mabhaibheri iwaya anongobva achingosiyana-siyana pakuti rechirungu rinoti James, rechishona richiti Jakobho. Asi tsamba yataakupinda mairi iko zvino itsamba yaJames kune vanoverenga mabhaibheri echirungu. Kune vanoverenga echishona itsamba yaJakobho, itsamba yakanyorwa naJakobho. Ndichataura zvakawanda nekutsanangura zvizhinji patinenge tichitarisa mavambo etsamba iyoyi yaJakobho. Mavambo etsamba yaJakobho ndo ari kutipa chidzidzo chedu chanhasi. Muchidzidzo chinozotevera ndopatinenge taakunyatsotopinda kuti tinyatsonzwa kuti mutsamba umu munotaurwa kuti kudii. Chimwe chandoda kutaura ndisati ndataura zvakawanda ndechekuti ndiri kutarisira chaizvo chidzidzo chinotevera, nekuda kwekuti ndicho chidzidzo chedu chinotipa churu chezvirongwa tiri pamwe chete, tiri murwendo rwedu rwatikatanga pataitarisa mavambo eBhaibheri. Patikatanga chirongwa chino chatinodaidza kuti shoko reupenyu. Saka chirongwa chinotevera ndo chichange chiri chirongwa chechi 1000. Usarasikirwe nechirongwa ichocho. Ndo chichange chiri chirongwa chechi 1000. Tiri pamwe chete tichingotarisa shoko roupenyu. Chirongwa chikuru, chirongwa chandiri kutarisira, chirongwa chandine shungu nacho, chirongwa chandinoda kuti iwe neni tisambosiyane, tinge tiri pamwe chete tichipemberera kuti tasvika zvuru zvezvirongwa. Asiwo chanhasi chinokoshawo, nekuti ndo chirongwa chimwe chete chekupedzisira tisati tapinda muzoro zvezvirongwa. Saka chinokoshawo nemakoshero achinoita. Chanhasi chinonyanyisa kukosha pakuti ukasanzwisisa zvandichataura nhasi, pamwe zvizhinji zvandichataura mutsamba yaJakobho pamwe hazvizonyanyoreva zvakawanda kwauri, nekuda kwekuti unenge warasikirwa nehwaro wandiri kuronga nhasi, wandiri kurongedza muchirongwa chino. Ndinofunga unozviziva kuti nguva nenguva ndisati ndapinda mune rimwe bhuku, ndisati ndapinda mune imwe tsamba, ndisati ndapinda mune zvimwe zvinyorwa, ndinoedza kukutaurira zvinhu zvinobatsira kuti ugonzwisisa paunenge uchibatana neni pachirongwa tichitarisa bhuku iroro, tsamba iyoyo, chinyorwa ichocho. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvinogona kusanyatsobudiswa pachena mukati mechinyorwa chacho, zvandinoedza kufanira kubuditsira pachena kuti ugonzwisisa paunenge uchiverenga chinyorwa ichocho. Kwete patinongo sangana pano pachirongwa, handisi kungokudzidzisa kuti tibatane pano pachirongwa bedzi. Asi ndinotarisira kuti paunenge uchizoverenga Bhaibheri uri wega, saamai, sehanzvadzi, somununʼuna, somukoma, samufundisi, samudhikoni, ndinotarisira kuti paunoverenga Bhaibheri, zvikuru sei kuti ugobatsirawo vamwe vanhu, uchanyatsoverenga Bhaibheri iroro muzvakanaka. Inga akataura wani mupostori Pauro, akati zviratidzei pamberi paMwari sevashandi vakakwana, vasingafaniri kunyadziswa, vanonyatsogovera shoko rechokwadi nemazvo. Ndozvandinotarisira izvozvo, kuti chirongwa chino chiri kubatsira vanogovera vamwe shoko, vanongoda kukura pamweya, vanoda kuparidza, vanoda kuita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekuvhangera nezvimwe zvakadaro-daro, vonyatsoshanda sevashumiri vasingade kunyadziswa, vanonyatsogovera shoko raMwari nemazvo, sezvinoita mudzidzisi Chidimuro pachirongwa. Nekuti kugovera shoko raMwari haifaniri kuva nyaya yekunyerenyedza nzeve dzevanhu. Ndo zvinhu zvaparadza chechi izvozvo, zvekuda kungotekenyedzana nzeve nekuda kuombererwa. Ndinomboti kana ndaparidza kuchechi kwangu vanoombera, kana ndaakuburuka kubva pandinoparidza ndiri apo, unoona vanhu vachiombera kwakwakwakwa pamaoko. Hazvina kushata, ini ndobva ndanzwawo tumanyemwe zvishoma. Asi chinhu chandinogara ndichizvibvunza nguva yese ndechekuti, pane munhu anzwa shoko raMwari here pakutaura kwandanga ndichiita, kana kuti ndezvekungoombera chete? Nokuti kana zviri zvokungoombera chete, ina zvindibatsirini? Chinondibatsira kunzwa kuti munhu asangana naJesu Kristu, munhu ataura naMwari, munhu asangana naBaba vake, munhu asangana naMwari wake, munhu abatsirikana, munhu akura, munhu aenda pane kumwe kubwinya achibva pane kumwe kubwinya. Ndozvandinotarisira izvozvo, ndo zvinondisunda, ndo zvaita kuti ndifambe newe muzvirongwa zvose zvino. Hakuda kutosvika churu chezvirongwa, kwasara chirongwa chimwe chete bedzi. Chinangwa changu ndechekuti ukure pamweya. Chinangwa changu ndechekuti paunogoveranawo nevamwe, uzviite nemazvo semushandiri waMwari asingafaniri kunyadziswa. Nekuti kune vamwe wekuti kana varibata Bhaibheri pamberi apo, unombobvo zvibvunza kuti ndora ndakaverengawo here inini, ndora ndakapedzawo here makore mana ndiri muchikoro cheBhaibheri ndichidzidza kusvikira ndanzi hero degree reBhaibheri iro, ndiro here Bhaibheri rimwe chete riri kutsanangurwa apo, kana kuti uya ane rimwe rake rakasiyana nerangu? Nekuti rinenge romonyororwa, rinenge rotorwa richiitiswa madiro nomunhu achiritsanangura nepaanoda. Shungu yangu, chishuwo changu, ndechekuti tiremekedze shoko raMwari, tizive kuti harina kutaurwa nambuya vedu iri, harina kutaurwa nasekuru iri, harizi shoko renyimunhu, harizi shoko remuimbi iri, ishoko raMwari. Unogona kutamba nenziyo yemuimbi, uchitamba nayo, uchitamba nayo uchinakidzwa, asi iri ishoko raMwari. Mwari ngaatipe hana dzinodedera kana tasvika pashoko raMwari. Ngaatipe hana dzakazadzwa nokutya Mwari. Ngaatipe hana dzakazadzwa nokuremekedza kutaura kwaMwari. Zvinhu zvinokosha izvozvo, nokuti tikasatya shoko raMwari, tikasatya kutaura kwaMwari, tinenge tarasikirwa zvakanyanyisa. Ndinoda kuti uve munhu anoremekedza shoko raMwari. Ndinoda kutenda Mwari kuti kuburikidza neshoko raMwari, kuburikidza neshoko roupenyu, tiri kufamba tichibva mune kumwe kubwinya, tichipinda mune kumwe kubwinya. Ndinotenda zvekuti tsamba ino chichava chibatsiro chikuru muupenyu hwako hwekunamata. Tsamba idzodzi dzandiri kupinda madziri, kutanga neino tsamba yaJakobho, dzingangodanwa dzichinzi tsamba dzechikatorike kana kuti pachirungu Catholic epistles. Panyaya yekuti hadzingoritsamba kuvanhu verudzi rwechimwe chikwata chete asi kuti dzinobata nyika yose. Kunyange dzainyorerwa munhu nemunhu kana kuti zvimwe zvikwata, asi ndinoda kuti uzive kuti itsamba dzine mashoko anobata munhu wese. Uye tsamba idzodzi itsamba dzinonanga kuchechi imwe neimwe, kusanganisira chechi yako. Ndinotenda kuti unonzwisisa kuti kana ndichiti chechi yose ndinenge ndichitaurei. Ndinoda kuti tibva tamboongorora pamusoro pemunyori wetsamba ino. Muteereri, usakanganwe kuti tiri mumavambo etsamba yaJakobho. Tiri mumavambo etsamba yaJakobho. Kweye munyori wetsamba ino anombova ane? Dambudziko pamusoro pekuti ndiana akanyora tsamba ino ringangova duku. Chokwadi ndechokuti Jakobho ndiye akanyora tsamba ino. Zvino mubvunzo ungangovapo chete ndewekuti ndiJakobho upi chaiye? Vamwe vanhu vanobuda nevanhu vanokwana vatatu mutestamende itsva vane zita rokuti Jakobho. Zvino Jakobho wacho chaiye akanyora tsamba iyi ndeupi? Ndingangoti ndipo chete pangangova nenyaya. Asi handitendi kuti dambudziko racho ringava guru nokuti ichi chinhu chiduku chaizvo. Ndinotenda kuti varume vacho vatatu ungagona kuvaziva chaizvo. Wekutanga ndiJakobho mukoma waJohane, uye mumwe wevanakomana vomurume ainzi Zebhedhi. Vanakomana vaviri ava vaidanwa kuti vanakomana vokupenya. Mudikani, ndinoda kuti nditsigirewo mashoko angu nendima iri pana mabasa avapostori chitsauko 12 pandima yekutanga nendima yechipiri. Mabasa avapostori chitsauko 12 pandima 1 nendima 2. Ndinotenda kuti uchaverenga ndima iyi. Jakobho wechipiri ndiye Jakobho mweuya watinonzwa achidanwa kuti pakati pechikwata chevapostori. Uye hatina zvinhu zvizhinji zvatinopiwa pamusoro pemurume iyeyu. Zvino mumwe Jakobho wechitatu ndiye Jakobho mweuya munun'una washe wedu Jesu. Jakobho uyu aive mwanakomana waMaria naJosefa. Izvi ndizvo zvakamupa kuti ave munun'una waJesu. Panga pane mutsauko hapo naJesu nokuda kwemabarirwo acho. Panguva yekutanga vanhu havana kuda kutenda hama dzaJesu, asi nokufamba kwenguva murume uyu anonzi Jakobho akazova mutungamiri wechechi yaive paJerusarema. Mubhuku ramabasa avapostori chitsauko 15 tinonzwa pamusoro pemurume iyeyu Jakobho. Akava munhu mukuru muutungamiri hwedare remuJerusarema. Ndinoda kutenda Mwari nechinhu ichi kuti akagona kuita kuti dare racho riuyewo pasi pokutungamirirwa naMweya Mutsvene, chinova chinhu chinofadza chaizvo. Handiti ndicho chishuwo cheduwo kunyangwe nesuwo nhasi uno kuti dai hurumende dzedu dzavawo pasi pomweya mutsvene. Hameno iwe hako, asi ndicho chishuwo chevatende vazhinji muupenyu hwavo. Uye ndinotenda kuti Jakobho uyu ndiye Jakobho uya Pauro anonyorawo nezvake mutsamba yake kuvaGaratiya chitsauko chechipiri pandima 9. Uye ndinotenda chaizvo kuti uchaverenga ndima iyoyi mushure mechidzidzo chino. Ufunge magwaro ose andinenge ndichikupa. Ndinenge ndichikupa ndiine chikonzero chokuti wozoaverenga mushure mechidzidzo. Ndinovimba kuti ndizvo zvauri kuita nguva dzose apo ndinokupa magwaro acho. Jakobho uyu ndiye chete watinonyanyotenda kuti ndiye akanyora bhuku kana kuti tsamba ino yaJakobho. Ndinoda kuti timbotarisawo pamusoro penguva iyo tsamba ino yakanyorwa. Tsamba ino inotendwa kuti yakanyorwa mumakore angangoite kubva pana 45 AD kusvika pana 50 AD. Vamwe vanhu vanotaura pamusoro penyaya yekuti murume uyu anonzi Jakobho ainyora achitaura achisimbisisa pamusoro pedzidziso yaPauro. Vamwewo ndivo vanenge vachiitisana nharo vachiti Jakobho munhu ainyanyosimbisisa mabasa ampostori Pauro, zvikuru sei achisimbisisa kutenda. Mutsamba ino ndimo matinonzwa nyaya iyayo kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ndinotenda newewo unodawo kunzwa pamusoro pechinhu ichochi. Ndinotenda kuti chidzidzo chikuru muupenyu hwedu ndechekuti isu tinofanira kuva vanhu vekutenda, asi kutenda kwacho kuchionekwa nemabasa. Ndinoda kuti timbotarisa Jakobho namupostori Pauro timbovafananidza zvishoma. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti mavambo etsamba yaJakobho, mavambo yetsamba yaJakobho. Asi chikamu chandiri kupinda iko zvino ndikuda kumbokuitira kafananidzo pakati paJakobho namupostori Pauro. Nekuti munyaya dzezvebhaibheri mune gakava guru pamusoro pevanhu ivava kuti vanodzidzisa zvakafanana here kana kuti vanodzidzisa zvakasiyana. Chinhu chekuti ukaenda kuchikoro chebhaibheri hamutomboregi kuchitarisa kuti mupostori Pauro vanopikisana here naJakobho. Nekuti mupostori Pauro vanenge vanoti ivo tinoponeswa nokutenda, hazviitwi nemabasa. Saka hapafaniri kuita munhu anozvikudza. VaEfeso chitsauko 2:8. Woenda kuna Jakobho, Jakobho oti iye kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka pane gakava ipapa apa rekuti saka Jakobho ari kudzidzisa here kuti tinoponeswa nemabasa kana kuti zviri kumbofamba sei. Rega ndikubatanidzire mafungiro ese ari maviri. Chinhu chiri pachena kuti nyaya huru mutsamba yaJakobho haasi mabasa, asi kuti kutenda. Chinova chinhu chimwe chete namupostori Pauro. Mupostori Pauro aingodzidzisawo, asi murume uyu anonzi Jakobho anosimbisawo pamusoro pezvinobuda mukutenda. Ndiana anotaura pamusoro pezvibereko zvokutenda? Vose Jakobho naPauro vanotaura nyaya pamusoro pekutenda nepamusoro pemabasa. Ndinotenda tichanzwa kuti mabasa chii uye kutenda chii, uye kuti zvinodyidzana nepapi chaipo. Uye vanotipa zvinhu zviviri zvekururamiswa nokutenda kwete namabasa. Izvi zvinhu zvakanyatsojeka mukunyora kwavo. Chinhu chekutanga ndechekuti isu hatiruramiswe nemabasa, asi kuti tinoruramiswa nokutenda. Iwe neni hatiruramiswe nemabasa, asi tinoruramiswa nokutenda chete. Chinhu chechipiri ndechekuti isu tinoruramisirwa mabasa. Iwe ini tinoruramisirwa mabasa. Runyatsopanzwa here muteereri? Ndati inini hatiruramiswi nemabasa, asi kuti tinoruramiswa nokutenda chete. Asi tinoruramisirwe iko? Tinoruramisirwa mabasa. Ndohukama hwacho huripe ihwohwo. Uye ndinotenda mabasa acho atinoruramisirwa ndiwo mabasa akanaka. Munhu anenge achitarisirwa mabasa akanaka mushure mekunge aponeswa. Mabasa handicho chinhu chinoponesa munhu. Munhu anenge achitarisirwa mabasa akanaka mushure mekunge aponeswa. Kutenda ndiwo mudzi woruponeso. Kutenda chete kwete mabasa. Ndinoda kukupa zvemamwe magwaro. Ndinoda kuti uverenge tsamba yamupostori Pauro kuna Tito chitsauko chechitatu 8. Tsamba yamupostori Pauro kuna Tito chitsauko 3:8. Woverenga tsamba yamupostori Pauro kuva Efeso chitsauko chechipiri 10. Tsamba yamupostori Pauro kuna vaEfeso pachitsauko 2:10. Kweiyo nyaya huru mutsamba ino ndeipi? Nyaya huru mutsamba ino yaJakobho ndinotenda ichabuda mumagwara. Ndinotenda kuti ndiwo akabata tsamba ino. 22 yechitsauko chekutanga nendima 20 yechitsauko chechipiri mutsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho chitsauko 1:22 nechitsauko 2:20. Ndinotenda kuti ndipo pane nyaya huru huru mutsamba ino. Tsamba yaJakobho inonyanyoshanda neupenyu kana tsika dzemuKristo kupfuura dzidziso chete. Ndinoda kuti timbopinda mune chimwe chikamu chedu tiri mutsamba yaJakobho tichiona kuti kweyo tsamba ya Jakobo iyi yakambo mira sei uye zvii zviri mairi. Muteereri usakanganwe kuti tiri kutarisa mavambo etsamba ya Jakobo, mavambo etsamba ya Jakobo. Asi iye zvino ndakutarisa mamiriro nezviri mutsamba ya Jakobo, mamiriro nezviri mutsamba ya Jakobo. Tsamba ya Jakobo ine zvikamu zvitatu zvikuru. Chikamu chekutanga ndicho chinobva muchitsauko chekutanga kusvika muchitsauko chechitatu. Ipapo ndipo patinodzidza pamusoro pekunyatso tsanangurwa kwechinhu chinonzi kutenda. Iko kutenda kwacho kunoshanda sei? Chekutanga pasi pechikamu ichochi tinodzidza pamusoro pekuti Mwari vanoedza kutenda nemiedzo. Chechipiri ndechekuti Mwari haaedzi kutenda nezvakaipa muupenyu hwemunhu. Chechitatu ndechekuti Mwari vanoedza kutenda neshoko. Chechina ndechekuti Mwari vanoedza kutenda nehunhu. Chechishanu ndechekuti Mwari vanoedza kutenda nemabasa akanaka pamunhu. Chechisix ndechekuti Mwari vanoedza kutenda norurimi. Chikamu chikuru chechipiri ndicho chatinobva nacho pandima yekutanga yechitsauko chechina kusvika pandima yechipiri. Ipapo ndipo patichadzidza kuipa kwekurarama upenyu hwemunyika. Chikamu chikuru chechitatu ndicho chinotaura pamusoro pekutukwa kwavapfumi vasine ngoni. Uye handicho chinhu chete chatichadzidza ipapo, tichadzidza nezvimwe zvizhinji. Chikamu ichochi ndechechitsauko chechishanu chaJakobho. Kubva pandima yekutanga kusvika pandima 6 mupfumi anenge achiyambirwa. Kubvawo pandima 7 kusvika pandima 12 panotaurwa nezvekuuya kwaKristu pamwe chete nokunyaradzwa muupenyu hwedu. Kubvawo pandima 13 kusvika pandima 20 pane munamato womunhu wakarurama unova nesimba. Ndingati ndizvo zvatichasangana nazvo mutsamba yaJakobho. Muchidzidzo chinotevera tichange tichitanga nechitsauko chekutanga chetsamba yaJakobho, chidzidzo chandiri kuda kuti usakanganwe nekuti ndicho chidzidzo chatiri kusvitsa zvuru zvezvirongwa pano pachirongwa shoko roupenyu. Shoko randinoda kukusiyira nderekuti Mwari vane zvizhinji muupenyu hwedu zvavanoda kutibatsira kuburikidza netsamba yaJakobho. Ngauve munamato wedu iwe neni kuti tipuwe naMwari mweya wokunzwisisa muupenyu hwedu. Muteereri, Mwari vakanaka.